Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 29/2023. Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vaifanira kunge vatarisa kuti zvizvo zvega here zvingaite kuti vagone kusvika kumwe nemumwe wemwana wezvimuchigaro mugari weZimbabwe ari kuda kuzombova chirongwa ichocho.
Dare reparamende roshorwa nevamwe nekuti rakati vanhu vape pfungwa dzavo pakuvandudzwa kwemutemo unechekuita nesarudzo paredio nepadande mutande rezoom kutanga mangwana.
China yagara yadzika midzi muAfrica. America yakanonoka nekuti yaiona kunge kuti vaite business muAfrica vanofanira kuita iye yatinoti rights based business.
Nyika dzakabudirira dzakaita seChina, Russia neAmerica dzoita chipatapata chekuenda kuAfrica kuti dzidyidzane nayo munyaya dzezvoupfumi. Tichakupai nezvegadziriro yezvimwe zvikwata zveCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende mangwana riri kutanga urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pakuvandudzwa kwezvimwe zvikamu zvemutemo wesarudzo kuti zvienderane nebumbiro remitemo. Semuenzaniso, vanhu vari kunzi vanenge vasingabvumidzwe kushandisa chitupa chekutyaira motokari kana kuti driver's license kuvhota sezvo chisina zvimwe zviri pachitupa zvakaita sekuti munhu chizvarwa chenyika here kana kuti kwete. Pachavandudzwawo mutemo wekuti mudare reparamende muine mumiririri wevechidiki anosarudzwa nekuti bato rake rinenge rawana mavhoti mangani kana kuti proportional representative mudunhu rega rega uye kuti madzimai ave nezvikamu makumi matatu kubva muzana pamakanzura sezvinokurudzirwa nesadak pachirongwa chekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi kana kuti sadak protocol on gender and development chakanyoriranwa muna 2008. Asi paita kusawirirana pakati pedare reparamende nevanopikisa nemamwe masangano akazvimiririra. Vanopikisa vari kuti nhengo dzeparamende dzinofanira kuenda kuvanhu kwete zviri kuitwa neparamende zvekuti vanhu vape pfungwa dzavo pamadande mutande akaita seZoom neredio. Dzinoti redio vape pfungwa dzavo paredio dzakaita seNational FM Radio neStar FM Radio. PaNational FM Radio vanhu vachatanga kupa pfungwa dzavo mangwana nenguva dza2 masikati, paStar FM vozoita izvi na4 masikati, kwozotiwo paZoom nenguva dza9 mangwanani nemusi wechipiri. Asi mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kuti pashandiswe madande mutande akaita semaredio sezvo izvi zvave nenguva zvichiitika kubva zvatanga kupararira chirwere cheCovid-19 munyika muna 2020. Asi imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemitemo vaInnocent Gonese vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira Mutare Central vatiwo paramende yakangoita zanondega.
Pabindu redu remutemo reSection 141 chinofanirwa kuenda kuvanhu tokwanisa kuti kana semazuva apfuura taitiika pamutoteriitiyechei vanokwanisa kusvikira vosvikira. Zvinobatawozvanhaitangabinda padande mutande kana kuti kuenda pazumu kana kuenda paredio kumbunyikidza kodzero dzavana nezimbabwe kuti izvi kumbeve mutemo dziri akanini pakukosha hatizivi zvakabva kunani inini mukomiti yacho yejustice saka datozvichireiza pava komiti yedu kuti aiwa zviri kuitwa handizvoba vanhu vakutambisa bhora isina mweya
ko sei muchidaro vagonesi
zvoda zvakaitwa guru yakapera zvino izvi nekuti petisheni yakabva kuzimbabwe election support network yakauya muna 2018 which is almost 5 years ago vachinge vaunza zviro zvavakaona zvavakaningisa ikataurwa namamwe masangano akabva muzvide nyika zvaizvokazvivambidze pabumbiro vedu resarudzo asi afanirwa kunge takasara nguva yakareba pasina zviri kuitika nekuti tekomiti yeparamende takasangana kakawanda tikaita maworkshop neministry of justice nemango akasiyana siyana tikabudawo nedraft electoral amendment bill draft amendment bill rakabva ratetwa pazvimbibva raraswa ministry of justice izvatena kuudza amendment bill yavari kuudza kuparamende rekokambiri peparamende yakagarzeswa tikatikuva zvese zviri kuitwa izvi ndezvechikopokopo ndezvechitoti
asi imi semumiriri wevanhu makambovaudza here vanhu kuti ndo zvaakuitika
imi semumiriri wevanhu imichanditendera nyanga ndiine misangano nezuro kusakubva nevagari mamuchari vachitotitimwawo nezviri kuitika vachitanga vachida kuti vawane kosti pakaita meeting sezvaungeitwa makore ese kuzoruzanje 1 yekumanikaendi hazvina mhosva kuti ikupi vaizoita kuti vasvike ikoko
saka kana pachiitwa zvakadai pane mukana here wekuti zvipikiswe kana kungave kumatare
vanhu vemuzimbabwe vanokwanisa kupikisa zvinhuzvirakwa zvemuzimbabwe zvinokwanisa kupikisa ichiyo savadai zvichakwanisawo kutaura zvipikimo zvedu nekuti mvheki pachai yakunga yakadaidzwa kuti izosangana nedare kune komiti yejustice vainge vanhu vachingopikapika nekunonjenganjenga
VaInnocent Gonese inhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira Mutare Central mudare reparamende vanga vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tabatawo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Reform Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobo Sibunu.
Ndofunga chekutanga chatinoona, tinoona kuti nyaya iyi mavirtual kana kushandira padandemutande tikuona kuti nyaya yakauya nenyaya yekuti kunga kuine COVID. Saka tinoona kuti nekudzikira kwakaita pararira kwechirwere ichi, tanga tichifungidzira kuti vanogona kushandisa maplatforms akasiyana kuti vangave neredio zvekare, vagove neterevhizheni, vagove nesocial media, vagove zvekare nemamitings anoita kuti vamwe vanhu vagone kusangana pachavo vachipanana pfungwa sevagari. Pane kuti vabva vangoti tiri kuenda kuredio kwega kana kuti tichaenda kufacebook kana tichazoenda kwakati, toona kuti danho iroro rinobva raomesa kuti vanhu vashaye mukana, havasi vese vanozowana mukana wokuti vange vachikwanisa kuteerera redio. Itika totarisa nyaya dzekuti magetsi ari kunetsa dzimwe nguva, vanhu vanenge vari kumabasa, vanhu vanenge vari mumaminda. Saka kuti vanhu vachizogara pasi vachiteerera redio chete zvinogona kuleft dambudziko kana rikave platform imwe chete.
Asi kana mutauriri wedare reparamende ari kuti hapana zvitsva apa, ndo zvagara zvichiitwa kubva kuna 2019 nenyaya yecovid yacho.
Aiwa, hatisi kuti zvitsva zvingatinetsa, asi kuti ivo kana vaine chido chekuti vavandudze uwandu hwevanhu vanogona kuvewo nezvavanotaura maererano neamendment iyoyo, vaifanira kunge vatarisa kuti ndizvo zvega here zvingaite kuti vagone kusvika kumwe nemumwe wemwana wechigari mugari wezimbabwe ari kuda kuzombowa chirongwa ichocho.
Asi muri kuufarawo here nekuvandudzwa kuri kuitwa mutemo wacho nechekuita nesarudzo kana kuti pane zvimwe zviri kuda kuwedzerwawo?
Isusu semaonero atakanga tichiita kubva zvapera sarudzo dza2018 tine zvakati wandei zvatakanyora tichikumikidza kuti zvaifanira kuti zvinge zvichitariswa nezvazvo. Asi patinoenda mugwaro iroriri hatisi kuona zvizhinji zvacho kana kuti zvimwe zvacho zvichiratidza kuti zvirimo. Saka tiri kungotiwo pamwe tichawana mukana wekuti tigone kuzosubmita maripoti edu nezvatinotarisirawo zvatichangotumirwa kuparamende kwacho. Dzimweni dzenguva tichakumbira zvekare kuti tinge tichisangana nevamiriri vedu vemaparamende tichizotaura navo.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vari parunare muHarare. Vamwe vakuru vakuru vehurumende dzeChina, Russia neAmerica vari kuita chipatapata chekuenda kuAfrica mwedzi uno. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzichiti dunhu iri ndiro riri kukura zvakanyanya pasi rose munyadzi zvekutengeserana neupfumi. Kana mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanotiwo vari kurongawo kushanyira Africa gore rino. China neRussia dzakatotumirawo makurukota adzo anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kunyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica. Mukuzeya nezvechipatapata ichi, tabata muzvina bhizimisi vari mukuru weAfrica CEO Roundtable vaOzobina.
China yagara yadzikamidzi muAfrica. America yakanonoka nekuti yaiona kunge kuti vaite bhizimisi muAfrica vanofanira kuita iye yatinoti rights based business.
Ndezvipi zvimungapa muenzaniso?
Saka mukatarisa imimi kaitiro kanoita America mabasa muAfrica, vanotarisa zvakakurisisa nyaya dzekodzero uyezve kaitiro kemakambani kuitira kuti vaone kuti izvo vanhu vari munyika imomo vari kuita here mabasa asina kumbunyikidza vanhu, mabasa asina kumbunyikidza kushandisa vana, mabasa asina zviya zvese zvinoita kuti vanhu vane kodzero dzavo vanga vainadzo. China haitarise izvozvo. Uyezve China inotaura kuti izvo haipindiri mumatongerwo enyika yedzimwe nyika.
Izvi zvinorevei tichitarisa nyaya dzekudyidzana idzi?
Zvinhu zvinoita kuti China inge yafamba rwendo munyaya dzemabasa muAfrica. Asi ndiri kuona kuti America yazviona kuti yanonoka nokuti China yadini yapinda yakadzikamidzi. Saka nguva inoi yanguva yekuti vachipindawo vaone mikana iripo. Hongu vari kusvika kuSenegal, vachapinda muZambia, voenda muSouth Africa. Asi ndiri kuona paine mikana yakati wandei nokuti izvo nyika dzemuAfrica dziri kuita mubatanidzwa unonzi AFCFTA. Saka chero chichaitwa nenyika yemuAfrica kwenguva ino chichange chichitobatsira nyika dzese dzemuAfrica.
Muzvina bhizimisi vari mukuru weAfrica CEO Roundtable vaOzobina vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis nemusi wechipiri vari kutarisirwa kutanga kushanyira DRC neSouth Africa neSouth Sudan idzo dzisina kugadzikana nekuda kwehondo. Vachapeta rwendo urwu musi wa5 kukadzi. Pope Francis vange vachida kushanyira dunhu reGoma, asi kutanga kwekurwisana kwave kuitika pakati pehurumende nevakaipandukira kwapa kuti varegedze kuendako. Nyika mbiri idzi dzine vatendi vechikristu vakawanda. Britain inoti danho reRussia rekuti vana vechikoro vatange kudzidza zvechiuto kutanga muna Gunyana munongedzo wekuti Russia yave kudzokera mune zvayaiita kare pasi peSoviet Union zvekugara yakagadzirira nyaya dzehondo. Izvi zviri kuuyawo paine kurwisana kunotyisa pakati pemauto eRussia neUkraine kumabvazuva kwenyika yeUkraine kwakaita sekuDonetsk. Muchirongwa chedu chanhasi chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum, tine hurukuro nemunyori. Regai azvitaurire kuti anonzi ani.
Wizlo muchikawa sarakavukatema mukomana wechidiki ane yakaberekwa makore makumi matatu apfuura kudombo shava pasi pashe chinamhura kwaanove akadzidza zvake zvese zveprimary high school. Pakazopedza akazobopinda muZimbabwe Republic Police kumakore anechitsama. Ndokuzosiya mugore ra 2019 achizoenda kuGermany kunove kwari pari zvino.
Mukoma Wizlo, zvekunyora mabhuku izvi zvakatanga rini?
Zvekunyora mabhuku zvakatanga kare ndiri ku high school apo pandakanyora bhuku rekutanga rainzi Gokoro rakatadza kutsikisa mushure menge rarasika.
Ko rakarasika chirudzi?
Panguva iyi ndaita kushandisa bhuku nepeni kunyora. Tinove zvakakonza kuti bhuku iri rizonaiwa nemvura ndiri pakati pekurinyora. Ndange sino zvikwanisiro zvafanana nemacomputers panguva yacho. Ndo zvakakonza kuti irikwanisa kurasika bhuku iri.
Ko sei musina kuzonyora zvepatsva?
Handina kuzoita pfungwa dzekutoti ndinyore patsva nekuti ndakabva ndapera simba yechido. Nekuti ndatonyora mapeji aisvika ada kuti varira kusvika zana. So zvakabva zvapera. Asiwo nekufamba kwenguvawo ndakazova nedzimwe pfungwa dzekuti nyore rimwe bhuku.
Ndiro rinodzisara pavana here?
Hongu mukoma Blessing, bhuku ichairi ndo sara pavana randakatsikisa pari zvino. Sara pavana inganonyorwa, kana tichiti inganonyorwa kumutauro wechishona, tinoona kuti inyaya yepasi chigare yakaitika panguva apo munyika musati mauya vachena. Vanhu vachiri kusimira nhembe nematehwe. Bhuku iri kuchakakodza ndikwanise kurinyora zvinhu zvandakasangana nazvo mukura kwangu kunove kumaruva edombo shava, uko kwandaiona kuuchikwa kwetsika dzichishona dzinosanganisira kurohwa kwemakuva, kukokwa kwemvura, panoitwa mabira anonzi chipwa kana kuti maganzvo, kuvigwa kwaita madzimambo, kushandiswa kwaitwa uchenjeri pakusora kubudikidza nehondo dzairwiwa kare ikako.
Muchidimbu munoti bhuku iri rinotaura nezvei?
Sara pavana inganonyorwa inotaura pamusoro pamambo mutya waSara aitonga munyika bari zvino yave kunzi Dombo Shava, uyo anove akakashikamadza vedzinza rake mushure mekutaura kuti nyama dzake dzanga dzaruri kutika. Akanga akura avaangada kusiya masimba ekutungamira, asi izvi zvakanga zvarandufu zvokuti vedzinza rake vakatanga kurwisana. Kunyange zvaiimba yange yatisana neushe yaivepo kurwisana uku kwakodzera makakatanwa ruvengo kudzamara vatorwa vazopamba ushe uyu. Asiwo vazukuru vamutya waSara anachenjerai vakaronga gwara neuchenjeri kusinda usori hwemhando yepamusorosoro kukukokodza vechidiki vose vaiombanirwe rechidiki kunodzidzira zvidzidzo zvekurwa hondo vari nyika yeve kure kwainzi kwamambo mukuru aZhizha pari zvino kunove kwaMurewa dunhu remashonal land east. Vanhudzidza dzidzo zvehondo vakazodzoka ndokunorwisa nhaka yavo. Vakakwanisa kudzora nhaka yavo zvinhu munyika zvakatanga kufambira kuenda negwara rainge raitorwa nemushakabvu mambo mutya waSara. Izvo zvinove zvakafadza vanhu venyika yamutya waSara kuti chenjerai yakanga akwanisa kudzorwa nhaka yavo uye yakanga yamugwara yeveshuru yemushakabvu mambo mutya waSara.
Asi zviri nyore here kunyora bhuku rakadai?
Mukoma Blessing, kutanga ndingati zvaisava nyore, asi ndichibatanidza makuru andakaita kumaruva edombo shava zvandakaona zvaiitika ikoko mukukura kwangu, ndoitawo nhoroondo dzimwe dzatakasiyirwawo nevanasorojina vamarere mapuka dzezvikomo vana vesekuru vangu vakabereka baba vane zvinhu zvizhinji zvavakatsaurirawo zvavaiti vakaudzwa nemadzibaba avo akaenda kare. Ndoshandisawo kuti ndakakwanisa kushandisawo nodzimba dzinochengeta mashoko yakafanana nePortuguese National Archives Torre de Tombo yekuPortugal. Vakakwanisa kundivhurura mamwe vakanipa mvumo yekuti ndikwanise kuvhura magwaro avo ndichitsvaga dzimwe dzimwe zvinhu zvakaitika kare zvikuru sei kumazuva eMutapa State.
Ko pakutsikisa bhuku racho hamunawo kusangana nematambudziko here?
Kutsikisa bhuku remhando inganonyorwa yepasi chigare uku ndingangoti handira kuti hangu matambudziko akati wandei zvikuru sei. Dzimba dzinotsikisa kana publishing house akawanda vaiti ndimhanyira nekuti vaiti pane vatumira inonzi manuscript books atsikitwa vaiti bhuku rako rakanaka chaizvo tarifarira nezvinhu zviripo nekuti wakwanisa kunyorawo chi neimwe nzira usabva rambonyorwa nayo uchanisawo chi tsvagurudza inove research. So ndikangoti vakanditambira chaizvo even kana izvo pari zvino bhuku iri kutambirwa zvakasimba nevanhu riri kutengwa zvakaomara vanhu vari kubvunza mubvunzo senyima mubvunza kuti chii chakakwedza kuti unyore bhuku iri kuti zvawaishandisa zvinhu zvazvanyorwa nevamwe vanhu.
Ko vanoda kutenga bhuku iri vanoriwana papi?
Vanoda kutenga bhuku iri riri kuwanikwa muHarare. Zvinove nyore kuti musamusanyeunetse kana mukabata mukoma vanonzi Dickson Bandera panhamba dzinoti 081 007 029 kana kubata ini pachangu zvikuru sei paWhatsApp +49 15758500905 kana kuenda pa Facebook ndinonzi Wizlo muchika wasara kafukatema kana kubata Dickson Bandera zvakare pa Facebook.
Uyo anga ari munyori wemabhuku Wizlo Kavukatema achitaura ari parunare kuGermany. Vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Makadini ko vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tina mufundisi David Simango kuti tiporowe nyaya yezvinoreva kuguma kwenyika. Mufundisi Simango, takamirira kuti mutipe maonero enyu enyaya iyi.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vese veStudio 7. Chii chinonzi kuguma kwenyika? Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Mastudents eBhaibheri vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidzo chavo chavanoti eschatology, kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya kana kuti future things, zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo. Nyange kuna muparidzi, kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo, zvine nguva yazvo pachapter 3. Hapana chinhu chakasikwa chisina magumo, zvinhu zvose zvinosvika pakuguma. Chisingagumi chete, chisingaperi ndiMwari. Saka nyika zviro kwazvo ichaguma, asi muchidimbu hongu kuguma kuripo.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu kufa kwemunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasi richiripo richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Mafashamu atinoona anowira nyika, zvirwere zvinowira nyika, nezvinhu zvese zvinowira nyika yatiri kurarama, ndidzo mviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitana atsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu, nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika, zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Saka zviro kwazvo zvatiri kuona zviri kuwira nyika, chirwere chatiri kuona ichi checovid-19 ndeimwe sign yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yayakuenda kumagumo.
Chii chinoitika nai mufundisi Simango? Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza. Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa, kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitangiswa kuti isikwe patsva. Ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko raMwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti Mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhuku razvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata, Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo, pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba Hwande nevatereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vatereri, tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu pawhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti 001 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, varayiridzi vezvikwata zvenhabvu vakawanda vePremier Soccer League vanoti vagadzirira zvakasimba kudzoka kwemitambo. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Varayiridzi vakawanda vanoti gadziro iri kufamba zvakanaka zvekuti vatove nevatambi avo vanofunga kuti vachavabatira basa nemazvo. Murayiridzi wechikwata chichangopinda muPSL cheShisham, John Nyikadzino, anoti chikwata chake chamirira kurwira kuchengeta nzvimbo yacho muPSL.
Tarisira kuti tichagadzirira zvakanaka chaizvo, tisawanikwa tichipinda mudambudziko rakafana nezvikwata izvozvo zvimwe zvakauya zvikapinda zvikaenda.
Lloyd Mutasa, uyo anorayiridza Green Fuel, anoti gadziriro iri kufamba zvakanaka zvekuti varikuda kuratidza nyika yese kuti kuchisumba nje kune tarenda remhando yepamusoro renhabvu.
Tiri kugadzirirawo mune zvakanaka kuitawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Titiwo kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumba nje kune zviri kuitika.
Mwaridzi wemanyika Diamonds Jairo Stapera anoti
naizvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo, tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaOliver Musongoro vanoramba izvi vachiti zvikwata zvine mari zhinji ndizvo zvicharwira mukombe weCastle Lager Premier Soccer League.
Matimu ambayo mazungumzo matarisiro ranga wine nene bozi havabhadhare. Ana FC Platinum nana chicken na matimu anobhadhara saka ndoda kuti tirasirano wina league. Pane plus ane vafana vachidiki vari kumhanya izvinezvi.
Asi kumbirai muti wokuziva weHerentals. Asi kuimbisa denga rechinomwe asi kuita zvirinani pane zvavakaita mwaka wapera.
Kubora zvakangonaka kushanda kuti uachieve zviri pamusoro dzani zvavakamboita the previous year.
Nesbit Saruchera uyo anorayiridza Cranbourne Bullets anoti semasoja vaagadzirira hondo munhandare chero painenge yatanga. Mwaka wapera mukombe wakatorwa neFC Platinum iyo yakapedza iri pamusoro peChicken Inn neDynamos. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaakudzaibere vanoti FC Platinum iri kuenda zvekare nechimuti nemhaka yekurongeka.
Platinum FC ndoyandikuona kunge iri consistent.
Mutsigiri weCapes United vaMaxwell Matonzi vanoti chikwata chavo chinofarira kugadzirisa nyaya dzemari kuti chikwikwidze zvakasimba. Makundano enhabvu emwaka uno ari kutanga mwedzi unotevera asi zuva racho chairo harisati raziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Paramende yoshorwa nevamwe nekuti vanhu vape pfungwa dzavo pakuvandudzwa kwemutemo wesarudzo padandemutande chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendava kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 29 kuSibandlela 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje
ikwenza kwabantu asebephelelwe ngumphako bese semangweni sebesweli ukuthi ha njengoba sinyoke sihamba nje umphako suphelile sizakudlani.
Bakhonona abaphikisayo abathi bakahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Bayenzela ukuthi babumbe ulutho olu okuthi bayenzise umfanekiso ukuthi ama-elections alandelayo la aka-2023 asozebe free and fair.
Abakubandla elibusayo basola okwenziwa ngabaphikisayo.
Siyafisa ukubana sithole usizo lokulinyelwa ngetrekitha. Izifuyo kaselazo ngenxa yokungani kehle kwezulu, izifuyo ziyacuba.
Abalimi elupane bakhala ngokuswela izifuyo zokulima. Iqembu le-Islanders lehlulekile namhla ukuvezela abalandeli indlela okusetshenziswe ngayo imali ngomnyaka ophelileyo. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edale lePhalamende akhangelelwe ukuba azakhuluma loZulu kusukela kusasa ngokuguqula ezinye iziqa zomthetho we-Electoral Act. Idale leli likhangelelwe ukukhulumisana loZulu enkundleni zokuxhumana njalo lemisakazweni. Umnumzana Jacob Mutenda usomlomo wedala lePhalamende uthi kulungile ukuba bekhulumisane enkundleni ezishiyeneyo loZulu ngokwengeza inani labesifazana edala lePhalamende njalo nangokuthi kukhethwe abatsha ezabelweni zonke abazamela izigaba ezishiyeneyo. Abaphikisayo bathi akuqedakali kwenziwa lidale leli ngoba abantu abaningi abanelisi ukungena enkundleni zokuxhumana lokunye. Kusenjalo bayakhala abakumabandla aphikisayo ngokwenzakala eZimbabwe.
Kuqhubekela phambili ukukhahlanyezwa kwabaphikisayo eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Abaphikisayo bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubathwalele ubhulo ngenxa yokuthi kabavunyelwa ukwenza imihlangano loZulu. Umnumzana Bongani Ncube ohlala eBhinga uthi ukubotshwa kwamalunga e-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kuveza uba ibandla elibusayo lezasantando.
Yikuhlukumeza nje abantu bengelacala bangelanto abayenzileyo, kuyikudinga kuphela ukuthi bengenelisi ukukhankasa njengoba sikhangelane lokhetho olukhona. I-ZANU-PF nje yona ihlukumeza abantu kungela ukuthi uyenzeni, kukanti ke bona bayenza imihlangano yabo lapha lalaphana kungelo bavimbelayo nsuku zonke zikhathi zonke. Kodwa wena wesisi ungathi wenze nje ube labantu ababili abathathu ubona sothiwa suyenza icala subojiwe.
Uncube uthi uMnangagwa uyazehlulekela.
Hayi, kwenza kwabantu asebephelelwe ngumphako bese semangweni sebesweli ukuthi ha njengoba sinyoke sihamba nje umphako suphelile sizakudlani. Becele sebethalaza eceleni, bethalaza eceleni ngaphala ngapha beficeka kusela lutho. Sebephelelwe, sebephelelwe laba bantu, uMnangagwa sephelelwe.
Kodwa umnumzana Belief Gawule okubandla lezano PF uthi uhulumende kaMnangagwa kabophi mahlayana abaphikisayo.
Umumo weZimbabwe lo muhle kathesi, akula crackdown ekhona, akuhlakuhlaselwa kwaba kwe-opposition kunoko esikhuluma ngakho. Thina asikuboni, angazi ngoba kuyenzakala kwezinye indawo, but thina labe sikhona ngapha sikubona. Sibona nje abantu be-opposition bezenzela imisebenzi yabo. Maye-opposition bahambe benza imihlangano yabo ezindlini, bahambe benza ima-meetings yabo ezindlini, akula muntu obabophayo. Njengezigabeni lapha bazenzela nje, akula muntu obabophayo. Angazi kumbe kulezinye indawo lapha babotshwa khona, baharaswa khona, njalo wenzaka nje ukuthiwa kulo muntu ohlaseliwe opposition kwabe esigabeni esikiwo kula province yethu ema-north ena le ngapha. Singazi kumbe kwezinye indawo kuyenzakala, but khonokho kuthiwa ngokuthi kuthutha sokukhulunywa kuthwaza ama-elections as if kule nto. Kodwa but ngibona yinto nje esegcekeni ukuthi iyenziwa yi-opposition lalawa laba ama handlers abo.
Ukawule uphinde wathi amabandla aphikisayo aphekha inkulumo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluqhathekileyo.
Bayenzela ukuthi babumbe ulutho olu okuthi bayenze izomfanekiso ukuthi ama elections alandela la aka 2023 asoze be free and fair. Yikho bafuna ukuphuma lapho. Ukuze kungabe asaphumelelanga babe lento abasala beyibambile ukuthi ama elections were not free and fair. Yikho abakukhulumayo la. This statement yabalazo ukuthi kuzakwenzakalani ngemva kokuthi kokhetho ukuthi bazabe lokhu besebenzisa khona lokhu bekhala futhi besithi ama elections azange asoze akadenga free and fair. But okumangalisayo ukuthi kuyabe kulama seats ababe watholile kuze nezo ndawo khonapho babe bevuma ukuthi bona bawinile kuma seats nalawa especially kuma urban centers laba babe sithi athi nasiwinile lapha kodwa ama elections bekungekho free and fair. So yiko kumangalisayo khonokho. But mina into engakutshela yona kathesi ukuthi iZimbabwe ilokuthula okuhle kakhulu okuthi lamasilanda ukhetho olukhulu ukhetho lolu ukhetho lolu eselilandayo ukuthi inqaba lokuthula okunje uzaba lukhetho olukhululekileyo ukhetha ukuthi abantu bazazikhethela nje kulokuthula kungela ukuphambanisa ukuphambaniseka kokubo kungeladlame kungelamsindo konke kulokuthula nje ukuthi umsebenzi wonke uzabe uzaqhutshwa kuhle ngendlela okuhamba ngayo kwakathesi.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi batholise nzima ngamapholisa okukhanya engani asetshenziswa nguhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa labanye bakhe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhalekhukhwini.
Bacela uncedo abalimi elupane 77 North abathi abala zifuyo zokulima.
Ezinye izakhamizi zekwarayi esigabeni selupane esabelweni seMathabeleni North zithi kazilimanga lo nyaka ngenxa yokuswelakala kwenkomo zokulima. Zithi ezinye inkomo bezicuba ngesikhathi kulunywa ngakho-ke zifisa ukuthenga italakita. Umnumzana Dalumuzi Khumalo uthi zithwele nzima izakhamizi.
Izakhamuzi zelupane kukhanya zihlulekile ukulima mhlawumbe ngenxa yokuswelakala kwento zokulimisa. Izinkomo zabo zifile kakhulu abalimi lapha elupane zibulawa kube lokutshisa okukhulu last year. So abadala beqalisa ukulima izulu liqala ukuduma lapha bafelwe zinkomo zisemasimini zilima inkomo ife kushotise isipane. Kubangela ukuthi abasalimanga okuya ngaphi. Kuqinisekile sibili kudingakala ama-tractor. I-DDF elupane lapha ile tractor eyodwa kuphela ayenelisi ukukhava ilupane tusithi yonke ukuthi ilimele abantu wonke. So abantu balaluka bengalimanga okuya ngaphi. Izulu sibili selikhona kathesi kodwa kuzasihlula into yokulima izinto zokulimisa ukuthi abantu balime batshaye inala.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Simangaliso Masuku.
Ngizalwa khonapha eKwarayi esigabeni esingaphansi kwejotsholo kodwa kuyindawo okuthiwa iKwarayi. Siyafisa ukubana sithole usizo lokulinyelwa ngetrekitha. Izifuyo kasiselazo ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Izifuyo ziyacuba, abanye sisela nkabi, abanye sisela madonki, abanye kuyabe kugcine kakhulu kuvelekayo amakhuba kasangeni. Mhlawumbe nxa singatholi itrekitha isilimele kungasinceda ngoba abanye futhi esigabeni khonapha sokugcwela abafelokazi, iminwe simfitshane, abadala bonke sebalala. Sokusela abafelokazi laba sebecubuzekile ngemzimba, abangasaphilanga kahle, asebehlala ikakhulu labantu ababancedisayo. Pho ikakhulu nxa umuntu ekuncedisa kalimi njengoba ungafisa, ikhuba kasilibambe ngokufanayo. Umuntu okuncedisayo ngeke alibambe njengoba ubufundisa abantu abakho.
Unkosikazi Masuku uthi italakita izanceda abantu abanengi.
Siyafisa ukubana sibe lethrekitha ukuthi at least lanxa ogogo labokhulu bona ababanye sebaswela abanye babo benelise ukubana bathole okokusizakala. Ithrekitha lulu kuyimonitha umuntu umtshela ukuthi hlaba laphana. Abanye inkavi ivela balazo, abanye inkomo sasibisenkomo abalazo.
kuyalanjwa lapha esigabeni abantu sebechaya ugajompo lakho nxa bekushaya ugajompo izulu lingani kahle lanxa lisinambijana kuvela amagoda phezulu komamasinya ikanti nxa kulimitrekitha umhlabathi uyabuvukumunyulwe kakhulu okuthi lanxa izulu lisina njengathi abanye silima ezidakeni labalima ezibomvu kuyabamba amanzi besingaluthabeli usizo lolo.
Umnumzana Sabelo Ncube laye uthi bafisa ukusebenzisa italakitha.
Besidinga uncedo lokubana lingasincedisa ngetrekitha lokubana silime ukuze lathi sithole izilimo esigaba sesithuthuke.
Abafisa ukunceda abalimi laba lilakho ukuxhumana lomnumzana Sabelo Ncube kuwhatsapp kunombolo ethi +263 779 668 187.
Singahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UPope Francis ukhangelelwe ukuba uzaqala uhambo lwakhe lwezikazi le-Afrika kusukela ngolwesibili. Uza kwethekelela kwele Democratic Republic of Congo nakwele South Sudan. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Amapholisa eMemphis kwele Melika abika ukuba asevale uhlangothi lwabo olwethiswa umlando wokubulala uTyron Nichols oshaywe kabuhlungu ngamapholisa. Amapholisa la asethoniswa icala lokubulala uNichols. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Associated Press. I-Associated Press ibika njalo ukuba ele-Ukraine likhulumisana lamazwe entshonalanga ngezikhali ezinkulu ezigoqela amatanka okubhomba lezindizamtshina zebutho. Umbiko lo wethulwe ngumcebisi kamongomeli Vladimir Zelensky. So isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngokucola abantwana lomnumzana Nkosi Emnyama Malinga, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo baba Malinga. Kwenzakalani uma kucolwa umntwana?
Ukucolwa komntwana angithi manje kucolwa unina mangabe eqala ukuthathwa ekhaya. Ukungeniswa kwakhe laphana ekhaya uyacolwa kusetshenziswa imbuzi okwenzela ukuthi kutholakale inyongo yakhona liyana abesethelwa ngayo ekhaya, athelwe ngayo and then abeseqiziswa. Nomntwana naye futhi wenziwa njalo uma ngabe ezolethwa ekhaya, uma kungumntwana ozalibe ngaphandle. And then uma eselethwa ekhaya futhi nakhona, uyacolwa futhi ngembuzi, abeseqiziswa inyongo liyana. Ukwamukeleka kwenzelwa ukuthi ayamukeleke ekhaya emadlozini, afane nabanye abantwana abazelwe la ekhaya, ukwenzela ukuthi nedlozi lingamkhethi libe mazi. Kodwa ke kuyacolwa unina uma umntwana umfazi umthatha umngenisa ekhaya, uyamcola okungumtshado wesintu ongafani nalo mtshado wesikhiwa. Leyo umtshado wesintu uthi uyangeniswa ekhaya ayenziswe ngokwesiko and then sokusiya ke ngemizwa ukuthi emizini ethile isiko lakhona lokungeniswa umakoti linjani, kuyachiyana lokuyana.
Phosela ukugcina baba Malinga.
Okokucolwa kuyafanana imbuzi and then umakoti engeniswa ekhaya ukuthi ayamukeleke emadlozini la ekhaya. Maso kunjalo ke uma kungaso makoti kungumntwana ozelweyo kunje mhlawumbe uzala umntwana kwenye indawo eseliyahlukana mhlawumbe lo nina kumbe kokuthi abantu bayamithisa bengamajaha bese bechintombi ikhulelwe izizala umntwana noma selimfuna liyamlanda liyemlobola okwenzela ukuthi limthathe limhlukanise lo nina ukuze unina akwazi ukuyakwenda kahle. Limlobole mase limlobole selimlethe ekhaya selimhlanganisa labanye abantwana balapha ekhaya. Kwenzelwani? Kwenzela ukuthi naye azizwe ekhululekile lapha ekhaya, akwazi ukuthi uma kunezimpi zemimoya ezilwayo lapha ekhaya naye abe namandla abe legunya. Kungafani nomntwana ongumzukulu okhulele komalume ongayenzwanga lutho, just bonke uzalwa kuphela kayenzwa lutho. Lo sekhula nje mawuthi awomalume ngathi waku kunekwenziwa isiko lapha, yena uyabedlala ngemva kwezindlu ngale kumbe ukuthi uyovulela inkomo uhambe. lapho yabe sengenile noma ethe ezalwa ekhaya wathola ku esicolo la ekhaya wathola kulomalukazana umalukazana lo khona nguyo sengunina naye ukuthatha kunjalo akakwazi ukuzivandlulula ukukhula nje semsemu nabantu
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla besixoxa ngokucola abantwana lomnumzana nkosi emnyama malinga ingcwedi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. So isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamilinkomo. Lamhlanje silomnumzana Busanispanda.
Sibonge babunkomo labalaleli. Engiliphathele khona namhlanje nanko. Ngilamazwi athi yonke into oyenzayo ngaphansi komthunzi welanga ilama consequences ayo. Wenza ngenhle ngiyembi ilama consequences ayo. Lesimo okuso namhlanje lempilo oyiphila namhlanje ingama result ama consequences yezenzo zakho. Uma ungumuntu phila ubuye wena uzibheke ukwazi ukuzibheka wena ungahlali ukukhomba abanye abantu kodwa zibheke wena ukuthi ngendlela oyiyo abanye abantu bathini ngezenzo zakho. Ungubaba onjani kubantwana bakhe, ungumama onjani kubantwana bakho, ungubaba onjani kucommunity, ungumama onjani kucommunity ophila kuyo. Zithini izenzo zakho? Ungumntwana onjani? Funa uhlale phansi uthathe imira uzibheke. Phela uma uzibheka kumira ubona umoya wakho, uma ubheka amehlo akho kuvela umoya wakho nezenzo zakho. Uzibuze ukuthi kambe lo uzikhomba wona kumira izenzo zakhe zithini. Uma umosha abanye abantu awuzimosheli wena, umoshela wena lezidalwa zakini esizukulwane esizayo. Uma ukhalisa abanye abantu, umosha abanye abantu, awumoshi kuphela lo muntu omoshile, umosha yena lezidalwa zakhe. Owethu, mhlawumbe udalile icala umithisile wamithisa somewhere lapho umithise khona. Kule mphefumulo ekhalayo ngawe, wenzani? Uyela mfowethu, uyocela into ethelele. Zithobe lapho umoshe khona. Fika ngokuzithoba lapho umoshe khona. Uyocela into ethelele. Uhlawule ingane zakho. Yiku kukhula emoyeni. Lapho wamosha khona, lapho kwazi ukuthi ngamosha abazali kowethu odade wethu. Uyela uyocela into ethelele. Zithobe. Ngamosha kuphi? Ngatshontsha, ngamosha. Buyela yakuthuma uyocela into ethelele. Impilo yakho isimo kuso namhlanje usitakile bomini upoint abantu ukuthi uthakathiwe suzumbona lalowo mthakathi kodwa kawunaki ubuthakathi obuyizenzo zakho. Zithini izenzo zakho abanye abantu? Zithini izenzo zakho emphakathini? Zithini izenzo zakho kubantu ophila nabo? Bangakanani abaqalekisa usuku abaqala ukuhlangana ngalo ngawo? Ungakwenza konke okubi uzibona usurvivor. Siyezi isikhathi izenzo zakho uzohlawula ama-consequences zezenzo zakho. Wodwa ngezinhle uzothola inhlawulo enhle, ngezimbi usazobhekana lama-consequences zezenzo zakho. Zithini izenzo zakho? Uthini unkosikazi wakho mayekubhekile ngezenzo zakho? Mfowethu, bathini abantu bakho mabekubhekile ngezenzo zakho? Uyadeserva na ukubizwa baba. Uyadeserva na ukuthi unkosikazi akubize mngamo. Uthini umngakho dadewethu uma ekubhekile ngezenzo zakho? Unetrust na ngawe ngezenzo zakho? Le ndlela abantu abakubona ngayo yindlela lo mdala akubona ngayo, yindlela lezithunywa ezikubona ngayo. Asinakeni izenzo zethu. Sibonge ihlo yezulu, ihlo yokhokho ababe kukhonza ngomuya spiritually babejulile emoyeni. Siyakhuleka kuwe njalo, cela usivule umqondo, usivule indlebe zomuya sikwazi ukuzi understand la mehlo omoya, sikwazi ukubheka izenzo zethu sibe ngabantu abangcono.
khuleka sidumisa sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana Busani Sibanda. Tiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.
Siyabakhulu untungamili nkumo, sikesizwe ezabatsha.
Wezabatsha namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi selupani ngokubhekane labatsha.
Abantwana bakulezinsuku iyouth indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo, bayadakwa kakhulu, banatha njengu, bayabhema lokho sekubizwa ngabantu bakulezinsuku okuthiwa yisikanki. Kuyabaphoqelela empilweni zabo ukuthi bengasakhangeli indaba zokufunda. Uthole ukuthi umntwana usesecondary, kasahlonipha ababalisi, ababalisi bangaze bathi bayabakhuza, abasalaleli. Kungakho siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga abantwana bayafunda, beqeqetshe izifundo zabo. Njengakhona kade kusenzakala eminyakeni edlulileyo, kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantwana umzali enelisa ukuthi ambhadalele esikolo, kodwa umntwana kube nguye obalekayo esikolo engasalalele lihlongandlebe. So indlela vele asebeziphilisa ngayo abantwana bakathesi youth kakhulu abayikusasa, abayibo abasikhalela ukuthi ngabakhokheli bakusasa. Engabaleka esikolo, indlela sesiyaziphilisa ngayo kulalokhu kulezinsuku abakubiza bethi isitshekeja ogweja. Bayabaleka abafana besigwejeni, kuthi abantwana bangamantombazana uthole ukuthi khona ubone sebesiyayenziswa eminye imisebenzi emadolobheni nala semaphandleni athuthukayo. Uthole abantwana sebepheka izitshwala, besebenza emakhitshini. Okungasoze kubagcine impilo yabo yonke.
Siyakuzwa baba Moyo, kunzima lokho.
Siyagqugquzela kakhulu ukuthi nga uhulumende uyenza njengoba abantwana bengani abasasebenzisi kakhulu ukuthi becaba ngengqondo okwakusenzakala kudala, ngitsholele ukuthi ikakhulu ezifundweni zamabala. Uhulumende ayenze ama vocational training centers lapho okuzaba khona benelisa ukuthi besebenzisa ubungcithi babo bezandla, imisebenzi lezandla, ukubaza, ukuthunga lokunye nje ukwenzela ukuthi baziphilise labo bekhanye bengabantu, ikusasa yabo iphumelele labo njengabantu ade bekusenzakala empilweni. So ke siyacela kakhulu ukuthi ezindaweni zethu lapha esihlala kizo kube yona le mkhankaso yokuthi uhulumende afake ama vocational training centers, abantwana befunde bekhangelele ukuthi ikusasa labo liba lempilo enhle.
Kwezabatsha namhla besixoxa lomnumzana Thembelani Moyo, isakhamuzi selupane. Abatsha abafisa ukungena kuhlelo lolu lingasithumezela imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 394 4872. Ngizaphinda njalo, +1 202 394 4872.
Kwezemidlalo, basele bekhuza umhlolo abalandeli beqembu le-Highlanders ngemva kokuba iqembu leli lehluleke ukubabikela ukuba lisebenzise njani imali nyakenye. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders libe lomhlangano walo eliyiqhuba iminyaka yonke ekuqaleni komnyaka namhla, njalo indaba esele isematheni abalandeli baleli qembu ukungenelisi walo ukubazisa ukuba imali isetshenziswe njani eminyakeni ophelileyo. Ekhuluma ekupheleni komhlangano, unobhala jikelele weqembu le-Highlanders Morgan Kaza Dube uthe lokhu kudalwe yikuba kukhona ingcwethi ezihlolisisa ngokusetshenziswa kwemali ezithe kumele kulungisiswe.
Kodwa the official transactions are actually done RTGS in Zimbabwe. so ngalokho bathe sebesebenzela futhi abasebenza nzima hayi kodwa sikhona futhi imali zaphesheya ebezisebenza lomhlaba mhlawumbe sebebuyele khonapho ukuthi bekuhlela futhi ngemali zaphesheya ngoba lapha bekuhlelwe ngemali zaphesheya.
Ubekezela ngoma ilunga leqembu layo lendaza okuthiwa yi-life member ngesilungu ukuthi isizathu abasiphiweyo basizwile kodwa sekule minyaka eminingi kusetshenziswa imali zakwamanye amazwe kwele Zimbabwe.
Yeah, it's not about uthakwesiment isimene esihle ngokuexplain abawo bathe kube lama technicalities in terms of the presentation although nje i-reasoning yakhona ibe poor ngoba phela i-multi-currency system yaqalisa kudala ngo-2009 khathesi we're looking as a finance person by right we're looking at a better reason ukuthi sazi ukuthi okubangele khona lokho kuyini.
Intatheli izindaba yezemidlalo umuzi wethu uhadebe uthi akusikho kwakuqala ukuba iqembu layo lendaza lingenelisi ukuphakulela amalungalo isimo sesikhwama kodwa indlela inkokheli eyenze ngayo namhla yiyenze abantu bacabangele ukuba kukhona ukutshaya amanzi.
Iphutha elisuke laba khona kakhulu ngibone ngathi umhlangano uqalisa bekungamelanga ukuthi behle bekhuluma ukuthi akula ma-financial bekumele belandele uhlelo lwabo losuku lwe-AGM abesebuya ke yena utreasurer esechasisa ukubana ama-financials ami amisoso kangilawo ngesizathu lesi amalunga ke e-Highlander ebese siba lokukhuluma ngalokho akuchileyo. Inkinga enkulu ihle yaba sekuqaleni lapho abazame ukubana u-former chairman lo osengu-board member uPeter Dube ahle aqalise ngokuxolisa ukubana kusuke kwaba lama financials bona yikho kube le phutha.
Udaba lokungaziswa kwamalunga ngezimali kuhle kwadala ukuba kube lokufuthelana amalunga esesithi asikho isizathu sokuba uqhubekele phambili umhlangano kodwa bakhona ababhule umlilo. Ezinye indaba ezivuse ulaka lwabalandeli ngezigoqela udaba lukamqeqetshi uJoel Luphahla yena ongela amaphepha amvumela ukuba aqeqetshe kwisigaba sePremier Soccer League kanye lokuthengwa kwabadlali abavela kwamanye amadolobho kulahliswa abafana bakobulawayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwezomculo sixoxalo somnotho Nkomo.
Bonge babuduke asibonge kakhulu usinikeza ithuba ngiyithi ma ngikulalela esikhathini esiningi indlela onogqozi nendlela ophusha ngakhona amacwiwa kithi ngimthathe ngifanise nonzimande ubhodlozo owayesakaza ukhulu kudala usathi awuredio bantu imbali yakhe imnandi bathi wawulwela umaskandi lana manje uyahlonishwa la eSouth Africa bathi wawulwela baze bambiza ukuthi ingululu ngoba wayengazwili impela nje wayeudlala ngenkani bengafuni khona la. So ngiyanithi ngibuke indlela olwela khona amaciko akithi ukuthi sifikelele ebantwini kuyo yonke indawo emhlabeni. Ngiyaye ngifanise naye. Siyabonga, siyabonga, siyabonga kakhulu babuduli. Bese ngidlulisa ukubonga kubalaleli athi belalele ngithi siyabonga bafowethu, siyabonga bomama, siyabonga bomkhulu ogogo, siyabonga iy'nduna emakhaya ade zilalele zayizwa nenkulumo yami ngoba ngiyafisa ukuthi ifike kubona. Bese ngibonga kulabo abathenga umculo wami, ngiyanibonga bafowethu, lokho okuncane esinifake ephaketheni lami kusho lukhulu. Ngiyabonga, sicele njalo bafowethu ukuthi nisixhase nisithengele ama-CD. Asilutho ngaphandle kwenu, asilutho uma ningawuthengaga umculo wethu. Siyanicela nisithengele. UNkulunkulu anibusise abe nani. Base ngivala kha nginikeze inamba la sitholakala khona 071 9494 313 071 9494 313 isidimo ofuna uzolithola siyabonga
ngesingagqibi uhlelo lwamhlanje othi sikhangele sibe silazo bakhonona abaphikisayo abathi bakhahlanyezwa nguhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa umthembo Stephen Hawkins Dube lilale.